Shoot up, wipe on the blimp. Twirl again. Simply twirl again. Yet boy.
Anzi mai mapindwane. Mumo yo nenyu mapindwane. Nsara wenyu kunzwa sei. Mdumbu yere. Kanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Mchunom, chunom, 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 chunom. Amai mapindwane. Muviri wenyu kunzwa sei. Zikanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Evisa chuno chako visa karam. Uchitama no pinda Amerika. Kana ukandidisa inendeka kukisa. Topata kuchitwisa, topata shaika. Uchita round, round, se casino. Kendo funge ukandipa, nobody know. Me love how you're on the show. My man is one day. Zikanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Mchunom, chunom, 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 chunom. Amai mapindwane. Muviri wenyu kunzwa sei. Zikanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Osha yacho airapike vakatoza mama church yes. Disease and cure bo vakatoza matero madoku yes. Anzi mai mapindwane. Mumoyo nenyu mapindwane. Nsara wenyu kunzwa sei. Mdumbu yere. Kanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Mchunom, chunom, 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 chunom. Amai mapindwane. Muviri wenyu kunzwa sei. Zikanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Ibiza chuno chako visa karam. Uchitama no pinda Amerika. Kana ukandidisa inendeka kukisa. Topata kuchitwisa, topata shaika. Uchita round, round, se casino. Kendo funge ukandipa, nobody you know. Me love how you're on the show. My man is one day. Zikanzi mchunom, chunom, 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 chunom. Mchunom, chunom, 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 chunom. Amai mapindwane. Muviri wenyu kunzwa sei. Zikanzi mchunom, chunom, 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 chunom.